Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wechina ndira 14, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere chaCovid-19. Ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinongoramba tichikurudzira vanhu kuti vatevedzere COVID regulations kuti vasakwanisa kutatapurirwa chirwere ichi kana kuchibatira. Pfekai mamasiki enyu sezvakatarwa, achivhara muromo nemhino, nyangwe muchikwanisa kufema muine mamasiki iwayo, uye kana ari yemucheka andaugara achiwachwa.
Vanhu 30 nevasere vakafa nezuro nechirwere cheCovid-19. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere ichi pamazana mashanu nemakumi masere nevapfumbamwe. Hurumende inoti ichiri kuita ongororo isati yatanga kutenga nhomba yekudzivirira COVID-19. Hurumende inoti ichiri kuita ongororo isati yatanga kutenga nhomba yekudzivirira COVID-19.
Tarasikirwa isu matsawira tarasikirwa isu veukama tarasikirwa tichizobatikanawo chaizvo nekuti nyika yarasikirwa nyika yedu yeZimbabwe yarasikirwa nekungotiwo Africa yarasikirwa nekuti munhu anga ari consent chaizvo angakabatikana aine chinangwa chekubatanidza Africa yese.
Studio 7 inotaura nasawira wevaive mukuru weAfrica University, Professor Munashe Furusa, avakashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu 30 nevasere vakafa nezuro nechirwere cheCovid-19. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere ichi pamazana mashanu nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 589. MuHarare chete makafa vanhu 20 nezuro, vasere kumanikaland, vashanu kuvulawayo, vatatu kumasvingo uye mumwe chete kumashanaland central. Vanhu chiuru chimwe chete negumi nevanomwe kana kuti 1017 vakabatwa nechirwere ichi nezuro munyika yose. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwave pazviuru 20 nemazana maviri nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 24,256. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru 10 nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere kana kuti 13,658. Vanhu vachiri kurwara vasvika pazviuru 10 kana kuti 1,009. Apo chirwere ichi chonyanya kupararira nekuuraya vanhu. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari munyori mukuru weZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, Dr. Enoki Maida, vari kukurudzira vanhu kuti vatevedzere zviri kukurudzirwa nebazi rezveutano kuti vaite. Ngatinzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tinongoramba tichikurudzira vanhu kuti vatevedzere izvo zviya zvinogaro taurwa yatingati maCovid regulations kuti vasakwanisa kutatapurirwa chirwere ichi kana kuchibatira utachiona weCovid ihwohwo. Vanhu vanongogara vachikurudzirwa pfekai mamasiki enyu sezvakatarwa, achivhara muromo nemhino, nyangwe muchikwanisa kufema muine mamasiki iwayo, uye kana ari yemucheka andaugara achiwachwa.
Ko pane mamwe aya asingakwanise kuti ange achigezwa, Dr. Maid?
Kana ari mamwe aya atingati kuti akashandiswa orasiwa, zvikuru kune atingati mafrontline health workers edu, vana chiremba, vana mukoti, nevamwe vavo, vanenge vachifana kuti vapiwe ma mask iwayo kuda matatu mana pazuva kuti ikashanda kwa kwema hour akati kuti wopeka imwe zvichienderana saizvozvo vanhu vanoga vati kana vakashanda vakabata bata zvinhu ngavageze maoko avo nesipo nemvura ine sipo ngava sanitize maoko avo uye ngapasangowani kwakuungana ungana vanhu ngavave vanoita social distancing mukufamba umu kuungana umu zvakakosha zvakakosha izvozvo.
Ko muzvitoro umu mungaitwa sei Dr. Maida nekuti vanhu vangafaka nenzara vari mudzimba umu vakasaenda kuzvitoro?
Ishuviro yedu kuti vanhu vange vachiziva kuti nyange mabhizinisi vanofanira kuita macheki etemperature akakosha vanhu ngavasangofamba nhando mufambira madire uye paya panonzi vanhu ngavaitwe macovid checks kana matests anofanira pakufamba vanhu ngavaite zvamazviro kwazvo vasaita kutsvaka macertificates efake vanenge vachifamba navo vachiti ini ndakatestiwa vachireva nhema.
Zvine matambudziko akaita sei izvozvo?
Nokuti izvozvo ndozvoikonzeresa kuti urwere ihwohwo huparariri utachionawo vanhu vasingazivi hunobata munhu wose hazvinei kuti ndiwe uri kutsvaka certificate iri feki kana une test result isiri iyo asi unokwanisa kungobatirawo utachiona ihwohwo zvikasakuitira zvakanaka. Saka tinotarisira kuti vanhu vasanguva vanoda kuipfeka mamaski nokuita zvinorehwa vachiti nokuti taona mapurisa kana titanzi tizviite asi munhu atoziva kuti ndikasazviita ndinokwanisa kubatira utachionawo ndikarasikirwa.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari munyori mukuru weZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland Lands Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutori wenhau Hope Chingono anyimwa mukana wekutongwa achibva kumba kwake pamhosva yaari kupomerwa yekunzi akaburitsa mashoko emanyepo. Mutoro wedu wenhau Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare Valanzini Ncube vatura mutongo wekuti Chingono haakodzere kutongwa achibva kumba kwake sezvo vati pane umbo hwakawanda hunoratidza kuti Chingono akapara mhosva yaari kupomerwa. VaNcube vati zviri pachena kuburikidza neumbo hwakasvitswa kudare nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi kuti mwana anonzi akarohwa nemupurisa nemboma muHarare mupenyu, saka nokudaro mashoko anonzi akaburitswa naChingono ndeemanyepo. VaNcube vati Chingono ane dzimwe nyaya mbiri dzichiri mumatare, saka nokudaro vati munhu anoratidza kuti ihoromori rimwe remagweta aChingono vapaida moyo saurombe. Vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Munyaya yavaChingono dare ratura iro kuti havasi kuvapa bheyo vati ivo pane umbo hwavatarisa pane umbo hwekuti vaChingono vanogona kuita dzimwe mhaka vakapiwa bill vari kunze kwedare.
Asaurombe vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro vachipikisa mutongo wavaNcube. Mune imwe nyaya yakafanana neiri kupomerwa Chingono, mumiriri weZengeza West muparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vatongwe vachibva kumba, asi muchechesi wenyaya iyi vaLancelot Mutsokoti vanga vachipikisa chikumbiro ichi. VaMutsokoti vashevedza mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaDavidson Ngesi kuti vape humbo mudare. Vakaudza dare kuti vane humbo hwakawanda hunoratidza kuti vaSikala vakapara mhosva yekuburitsa manyepo nekukurudzira mhirizhonga kuburikidza nemashoko avanoti vakanyora padande mutande ravo reFacebook maererano nezvemwana uyu. Asi vaSikala kuburikidza negweta ravo vaJeremiah Bhamu vati dande mutande iri harisi ravo, saka nokudaro nyaya yavari kupomerwa iyi ndeyemubikirwa. VaBhamu vatenda kuti mutongi wedare panyaya iyi vangoni nduna vati vachatura mutongo wavo mangwana. Chingono naSikala vanonzi vakataura manyepo mushure mekunyora pamadande mutande avo nezvemwana anonzi akarohwa neumwe mupurisa akafa, asi mapurisa akazoburitsa mashoko achiti mwana uyo haana kufa, haana kurohwa uye haana kana kukuvara, zvakazoita kuti vaviri avo vasungwe. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere avo vakasungwawo nenyaya imwe cheteyo vakatarisirwa kudzoka kudare mangwana kuzopiwa mutongo panyaya vakasvitsa kudare kuti chikamu chemutemo chavanonzi vakachikora chiri kunze kwemutemo sezvo dare repamusoro-soro remunyika rakarasa chikamu ichi muna 2014 asi vatongi vedare ramagistrate vaviri vakatotura mutongo panyaya yachingono navasikala kuti chikamu ichi chiri pamutemo sezvo chakavandudzwa neamendment 3 yakaitwa muna 2016 vasungwa vese vari vatatu ava vanoti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Tichitevera kubatwa nemhosva kwakaitwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nedare reUS House of Representatives yekupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga paCapitol Hill svondo rapera, vazhinji vakatarisa zvichabuda kudare reSenate uko vaTrump vachatongwa. Vanhu vazhinji vari kutarisa kuti chii chichaitwa nedzimwe nhengo dzeRepublican Party dzakaita semutungamiri webato iri muSenate vaMitch McConnell avaigarotsigira vaTrump asi pari zvino vave kudududza zvisina kunyatsojeka. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Gadziro Gwekwerere vanoti vanoona vaTrump vachizobatwa nemhosva kuSenate sezvo pane nhengo dzebato ravo dzisiri kufara nezvakaitwa navaTrump. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Maonero angu chokwadi yemutungamiri wenyika wakakanganisa zvavakaita zvinoshoreka nokuti zvinokonzera kutsakatikana munyika kwete muno mega, asi takatowanda nyika dzinogona kutodengenyeka neupfumi hwenyika maitire ezvakaitwa isu saka zvavakaita zvisingatarisirwi saka ndozvinongofanirawo kuitika.
Semaonero enyu munozoona vamwe vebato remaRepublican vachizokwanisa here kubatana nemadhemokrats kana nyaya ikakwidzwa kuSenate?
Ya, ndinoona zvichikwanisika kudaro nokuti pane ivava vaita sarudzo dzokuimpicha tinotoonawo kuti vashoma vekumaRepublicans vatoindawo kudivi remadhemokrats kuti aiwa mutungamiri wenyika wakakanganisa. Saka vazhinji vakuru vane experience nezvematongerwo enyika ndinoona vachikurudzira kubatana nokugatikana kungangoitawo vashomu navamwe vanorusa ruraganda nevanodawo zvavo mhirizhonga vanoramba vachingoita rusha havo.
Zvii zvinozoitika kuna vaDonald Trump kana nyaya iyi ikabudirira semutungamiri wenyika? Vanozogona here kukwidza mune dzine sarudzo dzinotevera?
Handioni kudaro uye ndinotoona sokuti chero mabenefits avanga vachapiwa omudya ndigere webasa ravo routungamiri vangangomashayiwa kana kuri kuti zvabudirira pamutemo kuti vachimitswa basa nguva isati yakwana.
Tombotarisa iyo gadziriro yekugadzwa kwavaJoe Biden yesvondo rinouya, munoona ichikanganisika here nezvatakaona zvichiitika nezuro kuti vaDonald Trump vachaimpichwa?
Maonero angu inogona kuenderera mberi asivo vanokonzeresa nevanonyunyuta havangashayikwi. Zvinongogona kuti kushaya mano kwakaita ivava vave vanotsigira mutungamiri aripo vakaita mhirizhonga kumuzinda wenyika uko vanogona kungoita futi mhirizhonga, hapana chinovatadzisa kunyanya apo pazvivhitivhiti. Mukuru vakatotaura kuti vanenge vasiko, inogona kutovasignal yokuti aitaita zvamaita
avanga vari Dr. Gadziro Gwekwerere vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuFlorida muno muAmerica. Yasvika nguva yekuti tibvunzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika dzemuAfrica dziri kutarisirwa kuwana nhomba yecoronavirus dzinosvika mazana maviri nemakumi manomwe emamiriyoni sekutaura kweAfrican Union. Vakuru vakuru musangano iri vanoti nhomba iyi ichapiwa nyika dzose zvakaenzana pachitariswa uwandu hwevanhu hunenge huri munyika iyi. Apo nyika dzepasi rose dziri kuedza kudzidzisa veruzhinji pamusoro pedenda recovid-19, mumwe murume wemukenya ari kuita zvose zvaanokwanisa achishandisa unyanzvi hwake mukudzidzisa vanhu nezvechirwere ichi uye ari kuita mukurumbira kwazvo. kutongwa nekutongwa kwemiriri wezengesa West muparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Skala, mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere, vanove zvakare Gweta, pamwe nemutori wenhau Hopewell Chingono vachipomerwa mhosva yekushambadza manyepo yapesanisa maonero evanhu vakawanda munyika. Muna 2014 Constitutional Court yakatonga kuti chikamu 31A Subsection 3 chemutemo Criminal Law Codification Reform Act chaityora chikamu 24 chebumbiro remutemo rekare, asi vamwe vanoti zvikamu zvemutemo uyu zvakazoiswa mubumbiro remutemo idzva rakanyorwa muna 2013. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Gweta uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Madhiwa Mavhinga, pamwe neGweta uye vari nhengo yeZanu PF Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza vaMavhinga kuti vanoti kudii nekutongwa kwevatatu ava pachishandiswa mutemo unonzi nevamwe vakaraswa nedare.
Ichokwadi kuti kutongwa kwavaSkala Muzvare Mahere naVachingono pari kushandiswa mutemo usisipo, mutemo wakaraswa gore ra 2014. Pane nyaya yakaenda kudare guru guru reConstitutional Court yavachimakure vachitasurana naAttorney General weZimbabwe. Panyaya iyoyo dare guru rakataura kuti mutemo uri kushandiswa uyu wenyaya dzekunzi vanhu vakufambisa manyepo hausi mutemo wakaringana nebumbiro remutemo renyika. Mutemo unovhiringa vanhu unofanira kunge usipo uchibva waraswa mutemo iwoyo. Ndiwo mutemo wavakuda kuedza kumutsurudzwa iko zvino kushandisa kupomera mhosva, mhosva isipo kuna vaChingono, vaSkala naMuzvare Mahere. Nekudaro mutemo uyu ngauraswe zvachose. Ndiwo mutemo watiri kuona kumutsiridzwa nhasi.
Dr. Mavhaza, munoti
kuti vaMavhinga chavasiri kunzwisisa apa ndechekuti mutemo uyu wakamutsiridzwa neconstitution itsva yeZimbabwe, uripo hauna kubviswa kuti munhu haabvumirwi kushambadza manyepo ane chinangwa chekuda kukonzera nyongano kana kurerutsa uremu hwehurumende, mukuru wepakambani pake, kana kurerutsa uremu hwemumwe munhu. Saka mutemo haungokurambidza kuita manyepo neuti hurumende chete. Kana ukanyora manyepo uchiti vaMavhinga vanorwara, ivo vasingarwari vano iwoyo kuZimbabwe mutemo uri under the criminal codification rules and uri muconstitution yedu. Wasiyana nedzimwe nyika mutemo wakadaro waiti dzimwe nyika dziri Zimbabwe inenge iri a civil case chamutemo unozopedzwa kana kutongwa nena civil court. But kuZimbabwe wakagadzirwa yenoti statutory provision iripo inotaura kuti mutemo iwoyuyu mutemo unosunga.
vaMavhinga munoti
hazvisiizvo chatinoziva ndechekuti mukutaura nemagweta ari kumiri vaChingono, vaSkala naMuzvare Mahere zviri pachena kuti mutemo uyu wakaraswa, uyezve zviri pachena kuti bumbiro reidzva remutemo riripo ra2013 vari wirirani zvachose nemutemo uyoyuyu uri kunzi kwadzoswa. Zvatinoziva ndezvekuti uku kushungurudza vanhu, kushungurudza vanhu vanoshoropodza hurumende, tinoziva kuti matare edzimhosva acharasa nyaya iyi.
Dr. Mavhaza, nyaya yekuti hurumende yakushandisa mitemo kungotyora kodzero dzevanhu,
nyaya yekuti kune mwana akafa arohwa nemuponesa haisi nyaya yematongerwo enyika. It's not a political case, it's a civil case yakangoitika kuti mupurisa atadza kuita basa rake. Number one. Number two, mwana uyu akaonekwa kuti haana kufa upenyu, ende mwana uyu anokwanzi kupenyu mai vakatodona vachitiza mapurisa. Mupurisa anga arova windo rekombi yaitakurwa pasiriti. Vakasungwa vakazoenderera mberi nekupembedza nekuparidzira nyaya isiri yechokwadi vasina kunoona maya zvichiva mwana afa here.
vaMavhinga, takaona nemusi wechipiri nepfenyuro yeZBC ichiburisa iwa amai vanonzi vane mwana akarohwa akafa vachiramba kuti mwana wavo haana kufa, mwana wavo haana kurohwa. Zvinosiya papi nyaya iyi?
Zvinhu izvi zvinhu zvinonyadzisa nekuti tinoziva kuti zita rakashandiswa neZBC kuti ndo zita raamai ava harisiro zita rakataurwa nemapurisa pavakanyora kuti vachiti mudzimai nemwana havana kukuvara. Zvakare nyaya iyi haisi nyaya ikaite kuti vanhu vashungurudzwe nenzira yekuti pane zvipo zviripo
zvakanangwa nehurumende zvekuda kunyararidza vanhu kunongova kushungurudza chete kukanganisa vanhu.
Vamabvaza mashoko enyu ekuvhara, munoti ine zvataurwa navamavhinga?
Nyaishuwa ndinomira navamavhinga kuti inonyadzisa, nekuti vanasikala ndivo vari kutaura kuti mwana uyu akafa. Ngadai vakaenda kana vakatuma vanhu vavo vakaenda kune rufu kwacho, vakatora mifananidzo yeparufu, vakatora mai vachichema nesocial media ka chinhu chinonzi rufu hachivanziki. Saka zviri pachena kuti mwana uyu haana kufa. ZBC yakaita bato rayo.
Ranga vari gweta uye vari nhengo yezano PF Dr. Simba Mavhaza. Mandwawo zvakare kubva kune rimwe gweta vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica Vadiwa Mavhinga. Vaviri ava vanga vari parunare vari kuBritain neStudio 7. Vanga vari mukuru wepaAfrica University Professor Munashe Furusa avakashaya nezuro mangwanani vari kutariserwa kuvigwa kumusha kwavo kumberengwa mangwana. Professor Furusa vakadomwa semukuru weAfrica University muna 2014 mushure mekushanda kwemakore akawanda vari kuAmerica. Professor Furusa wakawana zvidzidzo zvepamusoro-soro zvePhD in African Literature and Critical Theory kubva kuchikoro cheUniversity of Zimbabwe. Vakadzidzisa paUniversity of Zimbabwe kwemakore akawanda ndokuzoenda kucalifornia State University. Dominguez Hills vari mukuru webazi reAfrican American Political and Economic Institute uye vari sachigaro weAfrican Studies. Pavakadzoka kuZimbabwe vakaitwa mukuru weAfrica University muna chikunguru 2014. Shamari yepedyo yakashanda navafurusa kwemakore akawanda muZimbabwe nekuAmerica, Professor Praise Zenenga vanoti Africa kwete Zimbabwe chete yarasikirwa nemunhu aive nechido chekusimudzira vanhu vemuAfrica munyaya dzedzidzo pamwe nemagariro avo. Professor Zenenga avanove mukuru weAfricana Studies paUniversity of Arizona kuno kuAmerica vaudza Rachel weStudio 7 kuti warwadzikana zvikuru nekushaya kwasawira vavo.
Tabatikana chaizvo chaizvo zvakanyanyisa nerufu rwaProfessor Furusa nekuti rwaita kuti futa tabatwa takarivara tisingambozvifungidzira. Munhu uyo kuti unenge uchitaura naye nhasi achiti akarurama chaizvo ari kunzwa ake zviri nani, wozomuka mangwana onzwa kuti munhu akusisina. Kunyanya-nyanya vana vake vakanga vabva mukutaura naye an hour before, an hour later vopinzirwa foni yekutoti vari kunzi baba hakuchisina. Kuti munhu watanga tichitaura naye akagara pasofa achitotaura nevazukuru achitaura nevana naye achitoti ndepeiningi nditaure naye ndepeiningi nditaure naye. Less than an hour monzwa kuti munhu hapachisina. Saka zvatibata zvikuru vachoto.
Imi makashanda mose navafurusa muZimbabwe pamwe nekuno kuAmerica, zvii zvinouya mundangariro dzenyu nekufa kwavaita uku?
Tinouya ndezvekuti tarasikirwa isu madzisawira, tarasikirwa isu veukama, tarasikirwa tichizobatikanawo chaizvo nekuti nyika yarasikirwa, nyika yedu yeZimbabwe yarasikirwa, nekungotiwo Africa yarasikirwa, nekuti munhu anga ari concerned chaizvo, anga akabatikana aine chinangwa chekubatanidza Africa yese. Munhu uyo watingati anga ari mupanafricanist anga asingasarudzi kuti munhu uyu anobva kuNigeria here, anobva kuKenya here, anobva kuZambia, kuMozambique kana kuti kupi. Anga ari munhu anga achibatanidza continent yedu yeAfrica, achingoona munhu wese sehama yake, achingoona munhu wese mutema kunyanya nyanya sehama yake yepedyo, achida kuti Africa ibudirire, Zimbabwe ibudirire, achida kuti vanhu verudzi rwedu rwechitema vabudirire.
Ko veruzhinji vangarangarira Professor Furusa semunhu akaita sei?
Mukuru ava vanga vari a very good role model yatingati muenzaniso wezvakanaka. Munhu akanga asina humbimbindoga, asina hunjire, munhu aiyamura chero munhu. Vafurusa vanga vari munhu ane iye yatinoti open door policy, munhu aipa nzeve kuna ani nani zvakaiuya kwavari kuzotsvaga ruzivo kana kuzogadziriswa zvinenge zvichinetsa. Vaiteerera vanga vasina kuti uri munhu murombo, wo uri munhu asina mari uri munhu asina kudzidza zvakadi munhu aivhura mukova wake kuti gara pasi titaure chii chiri kunetsa ende wauya nechichemo kwavari uchibvunza kuti chii chiri kunetsa vaitaura ivo kuti iwewe unofunga kuti tingazvigadzirise sei vaikubvunza iwewe vaidzorera mubvunzo iwoyo kana iwewe ukapawo mhinduro yako kuti ah ipapo pakanaka asi tikadai zvinobuda zvakadai so tinoti munhu aibatsira vanhu vose zvavo asina rusarura
zvii zvingadzidzwa kana kuti zvingayemurwa nevechidiki takatarisa nhoroondo yaprofesa Frusa munyaya dzedzidzo
tikatarisa ipapa tinoti vechidiki ngavadzidze kuti dada nerudzi rwako dada nezvauri Afrika iyoyi inyika ine rudadiso nemaitiro atinoita muno muAfrica muno muZimbabwe atinofanira kuti tiite kana tawana ruzivo rwokunze ngationei kuti ruzivo rwabatsira nekusumudzira isu zvizvarwa zveZimbabwe isu zvizvarwa zveAfrica kana isu vatema vese vangave vatema vari kumaCaribbean vangave vatema vari kuAmerica saka vavafurusa vanga vari muPanafricanist vaibatanidza vanhu vatema vose mune zvavaiita uye vaida kuti rudzi rwedu rwese rwechitema rubudirire
Vanga vari shamari yepedyo yemufi uye vari mukuru weAfricana Studies paUniversity of Arizona muAmerica Professor Praise Zenenga vachitaura vari parunare vari muHarare naRadio Tove Studio 7. Professor Furusa vasiya mudzimai Dr. Zanele Furusa vana vana nevazukuru. Mutumbi wavo uri kuradzikwa kumusha kwavo kumberengwa mangwana. Mumanzi wamushakabvo Oliver Mutukudzi uchiuya kwamuri uchibva kuna ku Studio 7 iri muWashington DC musakanga mwachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu hwavo sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi vanhu 30 nevasere vakafa nezuro nechirwere cheCovid-19 Izvo zvakasvitsa hwandu yevanhu vafa munyika nechirwere ichi pamazana mashanu nemakumi masere nevapfumbamwe. Hurumende inoti ichiri kuita ongororo isati yatanga kutenga nhomba yekudzivirira COVID-19. Profesa Munashe Furusa avakashaya nezuro votarisirwa kuvigwa mangwana kumusha kwavo kumberengwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@vowenews.com
munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.